Vamwe taingo famba sengetino fambira pasinao. Tichingo manya sengetino manyisa kuruwa. Sinorwadza kungorarama usingazive zvauchavawo. Asi taingotenda kuti ramangwana richazobuda. Nekuti nyadenga avarariba. Ende nyadenga vapenyu. Taingoti Mwari variko.
Vaita zvedope since DOB date of birth. Tiri murima vamwe vaibaka neChristo met. Tichiti zvichanaka taenda kudenga tasiya earth everlasting life after death. Vatungamiri were full of wrath. Mamwe vaitita mafool cause we were full of faith. Mabelief edu anga kagadzirwa nevaye vemazi network. Mbinjiri vepedyo vachitokatakana network. Tichiti anything can happen. My flats boys, my earthwork. Oh, sika man, Allah, Jehovah, God, please. Almighty, we know harizosvike zuva ratichati oh. Maiti, pazvairema taitsanga. Tainamata all night. Forgive me, I'm a sinner. I can feel you saying alrighty. Makati usava nekutya uri mandiri ndiri mauri. That means you feature me pese pandinenge ndiri mushauri. Timboti bufu ndufu kudzokera mufu kutora vana venyu Mwari
hatoitori next month. Varipo
varipo varipo Mwari varipo 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 varipo
Ugara senerera
tachema
inyama ichitevera
tachema
misodzi chingoerera
tachema
daima titerera
tachema
vamwe vakati endai tozara pano endai azitakanzi chisimudza meso ako kumakomo nekuti nyadenga avarariba. Ende nyadenga vapenyu. Taingoti Mwari variko.